This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 15 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rinodzivisa ZBC kuburitsa mashoko anga achitaurwa navamugabe pakuvhurwa kwedare reparamende. Vamugabe vanonzi vaverengawo mashoko asiri iwo. Bangari African Development Bank raregerera Zimbabwe chikwerete chainacho chemadhora mamiriyoni mazana matanhatu. Nengo yepolitibiro yezanupf vasikanyiso ndlovu vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yehurumende yeZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi yatadza kuburitsa paterevhizheni neredhiyo kuvhurwa kweparamende mushure mekunge vayambirwa nevakuru vakuru kuti vasaite izvi sezvo panga pachityirwa kuti nengo dzebato rinopikisa reMovement for Democratic Change dzaizovasveveredza. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
ZBC yange yaunza michina yayo nevashandi vayo asi havana kuzotepfenyura sezvo vange vaudzwa kuti vasiyane nazvo sezvo pange pachifungidzirwa kuti nengo dzeMDC dzichavhiringa chirongwa ichi. Hatina kukwanisa kubata mutauri weZBC asi izvi handizvo zvaitika sezvo nengo dzeMDC dzati dzapinda mudare dzichitya mushure mokunge dzati dzanyorwa tsamba pambozhanhare dzichinzi dzisiyane nekunyomba mutungamiri wenyika apo ange achivhura paramende. Nengo dzeMDC nomwe kusanganisira vanotungamira nengo idzi muNational Assembly vaInnocent Gonese vanoti vachityidzirwa nerufu asi vachema-chema kumutauri wedare vaJacob Mudenda kuti vange vari kutya zvichitevera kutyidzirwa kwavanoti vange vaitwa. Asi vaMudenda vati vakurudzira nengo idzi kuti dzindomhangara kumapurisa vachiti mapurisa ndiwo ane ruzivo rwokuita ongororo. Mashoko aya atsinhirwawo nevanokokera ZANUPF mudare reparamende vaJoram Gumbo.
Zvinangovana ivo kana tinga ari sibajestretika tinongoda kuti aise nyaya yake kumapurisa. Vanhu vakawanda vanongotamba nenyaya dzakawanda vanda zvichingovhiringa-vhiringa vanhu hapana kana neproblem tambotaura ravo but hazvisina ndimeke takawanda so tina mameseji dzakawanda tinowana anovhundukira vanhu so zvinotika zvinombonetsa ichozvo.
Asi vaGonese vati vanofunga kuti nyaya iyi ingadai yazeva muparamende sezvo vachimirira vanhu.
Asi handingatauri kuti chaita sei nekuti pamwe tichifanira kuti tizoungana towirirana kuti totora matanho api. Asi pari zvino chakona chakagodzera ndechekuti zvitaure muparamende macho.
VaNelson Chamisa ndemumwe vachidzirwa uye vati vachatora matanho pamusoro pezvaitika nhasi.
Zvino zvinotikatyamadza zvikuru nekuti ukaona zvichiitika kune munhu anenge ari MP ko kuzoti kune asiri MP.
VaProsper Mutsiami vanotiwo kana mudzimai wavo awanawo tsamba yekumuchikidzira pambozhanhare yavo.
Ndingati to 10 nhasi mangwanani meseji yapinda mufoni mangu, text meseji imwe meseji yapinda iri yeWhatsApp imwe yaiswa pafoni yemudzimai wangu ichitaura kuti Mutsiami kana ukaita zvino zvichavhiringa kufamba kwespeech ichange ichiitwa naPresident Mugabe muparamendi. Kana wapedza izvozvo unachenjerera upenyu hwako.
Dzimwe nengo dzatumirwa mashoko ekutyidzira ndiva Amos Chibaya, muzvare Jesse Majome, vaPrince Vanda navaJames Maridadi. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vavhura paramende nhasi vachiverenga mashoko asiwo izvo zvakatyamadza vakawanda. VaMugabe vaverenga mashoko avakaverenga apo vakaparura State of the Nation Address mwedzi wapfuura. Mumashoko aburiswa nehofisi yavaMugabe, mutauri wavo vaGeorge Haramba vati zvaitika nhasi zvakonzerwa nekusafambiswa kwebasa zvakanaka muhofisi yavo. asi vamugabe vange votarisirwa kutora mashoko avo pane imwe hotera manheru ano paanovhurwa paramende vanotarisirwa kunge vachiparura urongwa hwekuumbwa kwemutemo asi hapana kana chimwe chataurwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora zvikuru kutyisidzirwa kunonzi kwaitwa kunhengo dzedare reparamende uku. Sangano iri rinoti uku kutyora bumbiro remitemo. Mumashoko aburitswawo neMDC kuvatori venhau, bato iri rati nyaya yekuti vamugabe vaverenga mashoko asiriwo munongedzo wekuti vakwegura uye vanofanira kusiya basa. Vakamboye gurukota rezvekuburitswa kwemashoko uye varivo nhengo yepolitbiro mubato rezano PF vasikanyiswa Ndlovu vashaya nhasi muBulawayo. Vamwe vakuru vakuru vebato iri vachiti vane chivimbo chekuti vachaitwa gamba renyika. Mutorodo wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vasikanyiswa Ndlovu vashaya nhasi mangwanani pachipatara cheMaterday uko vakaendeswa svondo rapera mushure mekunge vaita stroke. Studio 7 tayasvika kumba kwaVandlovu kufani nhiyo. Vanhu vakawanda sanganisira vamwe vakuru vakuru vebato rezano PF vange vachiuya kuzobata maoko. Ine nhengo yepolitbiro yezano PF Solom Skosana vati bato ravo pamwe nenyika zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwaVandlovu. Vaskosana vati mushure mekunzwa nezverufu rwaVandlovu nhengo dzezano PF mudunhu reBulawayo dzaita musangano wechimbichimbi yekuti vape kurudziro kuboka repolitbiro yekuti vaNdlovu vaitwe gamba renyika uye vati vakamirira kunzwa mhinduro. Imwezve nhengo yepolitbiro vaJoshua Malinga vati vaNdlovu vakaita basa guru rekusimudzira upenyu hwevanhu vatema nyika isati yawana kuzvitonga uye nyika yawana rusununguko. Vakatiwo vanotarisira kuti vaNdlovu vachaitwa gamba renyika pasina chinonetsa. Mumwe mugari wemuBulawayo Walter Taranike vati vanoyeuka vaNdlovu vari munhaifarira zvemitambo kunyanya nhabvu. Vakatiwo vanorangarira muchakabvu vachiisa mari kutsigira mitambo yakasiyana-siyana yaisanganiswa yechidiki pavaive mumiriri wemupopoma mudare reparamende. VaNdlovu vasiya mudzimai, vana pamwe nevazvikuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, vaNdlovu vaizikanwa zvikuru munyaya dzedzidzo uye vakavamba koreji inonzi Zimbabwe Distance Education College kana kuti ZDECOM. Vanotungamira sangano revashandi vehurumende reApex Council varizve mutungamiri weZimutava Richard Gundani vanoti varasikirwa zvikuru sevarairidzi.
Tinonzwa kusuwa zvikuru nenhau dzatiri kunzwa dzekuti Dr. Sikanyiswa Ndlovu vashaya. Munhu watinoziva akaita nezvedzidzo, nyaya dzekuvandudza dzidzo kubudikidza nezvikoro zvavanga vainazvo nemapolisi nebasa ravakaita muhurumende raienderana nenyaya dzedzidzo. Saka naizvozvo takamirirawo vashandi vese hurumende tiri Apex Council. Tinoda kutaurawo manzwi edu echema, tarasikirwa chaizvo.
Vanga vari vanotungamira sangano revashandi vehurumende reApex Council varizve mutungamiri weZimutava Richard Gundani vanga vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo vaimbo vagavhuna weMidlands uye vakashanda navasikanyiswa Ndlovu munguva yehondo vaSifas Musipa.
Ndishungurudza Sereki. I didn't expect him to go so soon, you know. Yeah, he was a true patriot, you know. And he dedicated a great deal of his life and time to the freedom of this country. Yes, ndomuziva somunhu aimbo akatanga ari mudzidzisi ari teacher. As you know, politics, aiva member central committee yezapu even for the unity accord. After the unity accord akapinda politburo where he never missed meetings, you know. He was very dedicated to the party. And he was a minister, kwengo yakati akamboitawo minister, you know. Akaita zvese zvaaikwanisa kuita for his country. Ndomunhu anganzi akatifunza kuti wakaitei for your country. ane nurondo inoonekwa kuti ndo zvakaita.
Ko munguva yehondo vaiitawo sei, Dr. Ndlovu?
Aiva ari kuofisi yedu yokuZambia achibatsira inoko zvikuru navana. Taiva neimba yaSector Education. Ndaiti vana vaiaplaya tovatumira kuZambia. Ivo vanasikanyiso vonoona kuti vaida kupi vamwaendisa kuAmerica, vamuSoviet Union, kunyika dzakasiyana-siyana kunana Nigeria. Ndo zvaiitwa nanasikanyiso izvozvo.
Asi munoona here vachiitwa gamba renyika?
Hai, gamba renyika.
Vaimbova gavhuna wedunhu reMidlands uye vakashanda navasikanyiso Ndlovu munguva yehondo vaSifas Musipa vanga vari parunhare kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Muri yachedza Brown mwanasikana wevaimbi vakashaya Andy Brown nachioniso Maraire inoti iri kurwadziwa zvikuru nekushaya kwake uye chiri kutsvaga shumo yazvo zvose zvakatora nzvimbo zvakazomusvitsa pakuti atore upenyu hwake. Achitaura akamirira mhuri, Sandra Tatenda Mashiringo anove hanzvadzi yaAndy Brown anoti ichokwadi mashoko ari kubuda ekuti chiedza akazvisungirira. Sandra uya anove muimbi achizivikanwa nezita rekuti Queen Mashi anoti mhuri yawirirana kuti mutumbi wachiedza uya akashayikira kuTexas muAmerica upiswe, dota rake rozoendeswa kuZimbabwe ronochengetedzwa pamwe chete nevabereki vake.
Zvinorwadza, I don't know how I can say it, but it's so sad because Chedza anga ari mwanamudiki and munhu uya anga ari close to everyone. So rufu rwake rwabata-bata munhu wese, to be honest. Yeah.
Zvii zvamungada kuti veruzhinji vazive pamusoro pekushayikana nemashayikiro aakaita?
Chedza akazvisungirira, but hapana anoziva reason because haana kusiya any note or anything. Akazviuraya Chedza, akazvisungirira, akawanika akazvisungirira, so but hatizive chikonzero chokuti akazvisungirira nei, no, saka my investigations ari kuitwa. Tiona kuti tokwanisa kubatanidza 1+1 tiona kuti 2 here kana kuti you know even takati futi pari kuitwa futi autopsy. So zvese izvozvo zviri underway, zviri kuitwa kuti tione kuti Chedza chichingave achakamupa pfungwa dzokuti azviuraye. Right now hapana anoziva. Tete vaigara naye vakati papasina masainzi, Chedza was just fine.
Asi imi semhuri mungava nechokwadi here chokuti akazviuraya pasati papedzwa ongororo yekuti akashaya sei? Dzimwe nguva pano kuna pakaitikawo zvimwe zvisiri zvokuti mungabva mabuda kuti akazviuraya.
Aiwa, munhu anga achigara naye eka ndiye watinoteerera kwaari. Bcause kana achitakwanika mwana akazvihenga nemabhandi muwardrobe, isusu tisanani kuti tigoti aiwa, that's why tiita mainvestigation. Saka kana mwana akawanikwa akahengwa, that's what we're gonna listen to. Now hatidi kutanga kutaura zvinhu zvisipo zvatisingazive. It's always good kuti vanhu mutange maone umbo hwakakwana musati matanga kutaura zvakawanda.
Mungatiudza kuti urongwa hwekuchengetedzwa kwaChiedza hwaamira sei?
Yeah, we are working on that. Chiedza tabvumira na kuti tichaclimata body yake kuAmerica. Then totakura madota ake toenda nawo kuZimbabwe tozonoisa parara baba wake nepakarara mai vake. Izvo taona kuti ndozvingaita fei kumuti dzese, saka ndo zvatichaita.
Tamhenge tichinzwawo kunge panga paine kukakavadzana, mazopedza sei kugakava irori?
Kukakavadzana kwagara kungoriko mumhurika, but kukakavadzana hakuna kwakunotisvitsa. Ende Chedza ndifunga kuti angafara kunge tinge tichikakavadzana semhuri. Saka isusu semhuri tatenderana zvatatenderana and ndo zvatichaita.
Uya anga ari Sandra Tatenda Mashiringo anove tete vachiedza Brown vachitaura vari parunare vakamirira mhuri vari kuGeneva kuSwitzerland. Sangano reZimbabwe Election Support Network neZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi acherechedza zuva reInternational Day of Democracy vachikurudzira hurumende kuti iise runyoro rwayo pachibvumirano cheutongo hwejekerere kana kuti African Charter on Democracy and Good Governance. Chibvumirano ichi chakatenderanwa muna 2012 chichikurudzira utongo hwejekerere. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda.
Kurudziro iyi tiri kuipa pazuva rakakosha reInternational Day of Democracy, nekuti tiri kuchema-chema kuti Zimbabwe
kana kuti hurumende yeZimbabwe haisati yaitawo yagamuchira chata yamabvautaura nayo yakanangana nezvekuvhota yakanangana nezveutongi hwejekerere.
Imi muri kumbonyorawo here kuhurumende muchisa icho chikumbiro ichi?
Tagara tichizama kutaura nehurumende pese patinogona, patinosanganawo nao, panosanganawo Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana Zimbabwe Election Support Network nehurumende, pavanotikokawo kumameeting kwatinoita maketers call kuna na Ministry of Justice, parliamentary and parliamentary affairs. Tinoopawo zvichemo izvi. Ndosaka maona nhasi tabudikawo gwaro rakabudika iro riri, tichizamawo kukumbirawo kuti dai manga maita zvakatwasanuka. So ndofunga kuti tiri kuzama zvachose kubva kumaelectoral reports edu, maelection reports edu, kubva kunetsamba dzatinonyorerana kuti hurumende dai magamuchirawo kutambira chata iyi.
Inobatsirei chata iyi?
Chata iyi yakakosha munyaya dzekuti utongi hwejekerere huwandudzwe, huwande muZimbabwe. Chata iyi yakakosha kuti maelections muZimbabwe aitwawo negwara rinofadza risingazokonzeresi kunyunyuta kune vamwe vanhu, asi kuti vagamuchire kutongwa kuzere kwejekerere muZimbabwe.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanga vachitaura parunare vari kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hurumende inokurudzirwa kuti iite zvainotarisirwa kunge ichiita mukuchengetedza zvizvarwa zvenyika uye basa rayo rayakakomekedzwa nedare repamusoro mukutsvagwa kwemurwiro wekodzero dzevanhu vaita idzamara avakapambwa mwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvabuda nhasi muHarare pakuparurwa kwehomwe yeItai Dzamara Trust yeinonzi ichange ichibatsira mhuri dzose dzinosangana nematambudziko akafanana neakavira vadzamara. Sachigaro wekomiti iri kutungamira homwe iyi, Bishop Anselmo Magaya, vanoti urongwa uhu hwapawo mukana kune vamwe vakamboshungurudzwa kuti vapewo umbowo hwavo pamwe nenhoroondo dzematambudziko avakasangana navo. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro peurongwa hwavaita nhasi.
Zvikuru zvabuda kunyanyisa kuratidzwa kuzhinji rweZimbabwe huipi hwokunyarara kana zvinosina kumira zvakanaka munyika yedu. Tave nenguva yekuti papuwa kutaura kwanga kuriko kwatingati kwakanyanya kukosha muchirungu, yatingati keynote address, yanga ichibva kwandiri sachairperson wetrust yalonchwa. But tawanawo mukana wokunzwa zvapupu zvevamwewo vakambo abductwa. Tatinana vanoitwa vaZulu vanga vachitori murwi werutsununguko muZimbabwe, asi wakashungurudzwawo mumakore matanhatu akapfuura nokuda kwechikonzero chekuti vakange vave kusapota rimwe bato raionekwa nezano PF kunge risingafaniri kusapotwa. Saka ivo vapawo chapupu chavo vachiratidza kushungurudzwa kwavakaitwa. Taitawo nguva yokunzwa masolidarity speeches kubva kumaorganizations akasiyana-siyana. Tikavawo nenguva zvakare yekungoona maslides emafotos nemapictures ezvinhu zvaitwa naItai Dzamara.
Homwe iyi ichange ichishanda sei, Bishop Magaya? Veruzhinji vanokwanisa kuzobatana nayo sei?
Homwe iyi ichange ichishanda nekuda kwekuti tinenge tine urongwa hwakati wandei hunenge huchida kushandiswa mari idzi, senge kuramba tichirwa chose, tichirwisana nevanhu vanopokana nekodzero dzevanhu, uyewo tichange tichiita maprograms ane chekuita nekupromotwa kana kusimudzirwa kwokuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu. Tichangewo zvekare tichida kuriritira nokutsigira mhuri dzevanhu vanenge vapiwa nevanhu vanenge vaabductwa, uyewo tichibatsira panguva dzino mhuri yekwaItai Dzamara. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichishandiswa homwe iyoyo.
Vanga vari sachigaro wekomiti iri kutungamira Itai Dzamara Trust, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. munotibata pa919am pa4930 kana pa12080 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuKenya aparura chirongwa chekurwisa nekubvisa vanopfurikidza mwero vesangano reAl-Shabaab vari musango rinonzi Boni riri pamuganhu weSomalia neKenya. Hungary nhasi inoti yave kugara yakagadzirira kuzvidzivirira zvichitevera kupinda munyika iyi kwevanhu vakawanda vari kutiza hondo muSyria. Vanotungamira urongwa hwenuclear muIran vaAli Akbar Salem vanoti vanotungamirira sangano reUnited Nations neInternational Atomic Energy Agency vakuyika amano vachashanyira nyika iyi svondo rinouya. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Banga reAfrican Development Bank kana kuti AFDB nhasi rakanzura chikwereto chine Zimbabwe kubhanga iri panguva iyo Zimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereto zvayo kumasangano anokweretesa mari. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vazivisa kuti bhanga reAFDB rakanzura chikwereti chine Zimbabwe kubhanga iri chemari inoita mamiriyoni mazana matanhatu nerimwe emadhora $601 million.
And what we miss ayo kuti vachanga vachiedza pavanogona kuti tibhadhare maarias.
Zvataurwa navachinamasa zvatsinirwa neumwe mukuru webhanga iri vasi Brita Psoda avo vari kutungamira chikwata cheFDB icho chiri kushanya munyika. Vachinamasa vati mari yasendekwa parutivi nebhanga iri haisi kuzoshandiswa kubhadhara zvikwereti zvine Zimbabwe kumasangano anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund kana kuti IMF pamwe nebhanga repasi rose reWorld Bank.
Kwete havabvumi izvozvo. Mari iyo tichawana inotobhadhara chikwereti marias chikwereti chavo chete. Hazviiti yeADB kana yeAfrican yeIMF aiwa kana kuti yeWorld Bank. Izvezvo zvimwewo izvo tichange tichidhira nazvo separately.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makulu vanoti kukanzurwa kwechikwereti kuchabatsira nyika zvakanyanya.
Kubviswa kwechikwereti ichi kuchaita kuti zvikwereti zveZimbabwe dzainazvo kunyika dzekunze chidzikire. Chabatsirawo kupa mukana wekuti kana vaakunokwereta kana kuti vaakutsvaga dzimwe mari zvinoita kureruka karipo mukati.
Kunyange havo vachitenderana navamehlo makulu kuti zvaitwa zvakanaka, sachigaro weZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti Zimbabwe pane zvimwe zvainosungirwa kuita isati yakanganirwa zvikwereti.
Hakuna nyika yakapava kudero zvekuti African Development Bank inongomuka yoti takukanzurirai chikwereti chenyu. Hapana kana zvichange zvichiitika, hapana. Hakuna nyika yakapava kudero nekuti iyoyo African Development Bank yamuri kutaura nezvaiyoyo yakabatana neWorld Bank neIMF. Vanga varimo munhau yekunge vachiita inonzi program inonzi Heavily Indebted Poor Countries Initiative. Vakazoivandudza pane inonzi Multilateral Debt Relief Initiative yavanenge vachitiwo nyika inofanira kuti izadzise zviga zvakawanda vasati vazenge vaikanzurira zvikwereti zvayo. Saka pari zvino sekutaura kwandaita ndichiri kukatya madzwa, asi ndingade zvangu kuti ndizoverenga mukatikati nezvabvumiranwa kuti chii chirimo, nekuti samazivira atinoita hakuna nyika ine munyepo wakadarowo kuti Zimbabwe ingangonzi yakanganirwa zvikwereti zvayo pasina kana zvairi kunzi iyo inge ichiita.
Zimbabwe nezvikwereti kunze kwenyika zvinosvika mari inoita mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Zvichakadai, vachinamasa vanoti hurumende ichaita musangano nemasangano ekunzi anokweretesa mari nechinangwa chekuti Zimbabwe ikwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva kumasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vemasangano vechidiki vanoti vari kutambira nemufaro mashoko ehurumende ekuti iri kutora matano kurwisa dambudziko revechidiki vanoita mabiko vachisvuta uye kunwa zvinodhaka pamwe nekuita zvepabonde vakawanda. Dambudziko iri rinonzi rakanyanya kuvulawayo uye vakawanda vechidiki vanosanganisira vana vechikoro vakatosungwa nenyaya iyi. Mwedzi wapfuura mapurisa ekuHillside anonzi akasunga vechidiki vanodarika makumi maviri. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vakaudza Bepanhaure Chronicle kuti hurumende yava kuzodzika mutemo wekurwisa dambudziko iri. Asi vanoti vabereki vanofanirwa kudzidzisa vana hunhu kuti kupedzwe dambudziko iri. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata muzvare Fortunate Chidike vesangano rinokurudzira vechidiki kuti vasaite zvinodhaka re Active Youth Zimbabwe.
Nyaya yemavhuvhu iri kuenderera mberi nemhaka yekuti vabereki vanenge havasikunyanyotarisika vana vavo kuti vari kuendepi, vari kuenda kunodii, nani, nguva dzipi, because tinoona kuti vana ava vanoenda kumapati iwawo vakawanda, vanoenda sometimes maparents avo anenge asipo. Dzimwe nguva vabereki vanenge varipo havo asi vanenge vaudzwa zvenhema kunzi chokunoita zvemastudy group, chokunoita masleepover, vamwe vanovhara nekuti chokuinda kumachechi. Saka tirikukurudzira vabereki kuti vabvunzisise. Zvakakosha kuti vadzidzise vana vavo kuti zvemavhudzi hazvina kunaka nemhaka yekuti kwavanenge vari ikoko vanopedzisira vafurirana nevamwe vana vezera ravo. Ende tinokurudzira vabereki kuti vasatendera vana vachiinda kwavasingazivi usiku.
Dambudziko iri semaziviro enyu riri kuitika kuBulawayo chete kana kuti kune mamwe maguta?
Tingati dambudziko iri ratekeshera nyika yose, especially kana tichitarisa maguta makuru eZimbabwe ana Harare Gweru. Masitirwo iwawo ndiwo ari kunyanyo kuita maproblems iwawo. Vana vanenge vari kunyanyo mumataundi imomo vari kunyanyofurirana, vari kuona zvavari kuona mumaterevhizheni vobva vafunga kuti ndo zvakanaka, vava kutozviitawo vabereki vasingaziviwo.
Muzvare Fortunate Chidike ndevesangano rinokurudzira vechidiki kuti vasasvute pamwe nekuita zvinodhaka reActive Youth Zimbabwe. Vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Youth Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yevechidiki vari kunze vari kunwa zvinodhaka uye voita zvepabonde vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Dare reparamende rinhasi radzivisa ZBC kuburitsa mashoko anga achiturwa navamugabe pakuvhurwa kwedare reparamende. Vamugabe vanonziwo vaverenga mashoko asiwo. Bhanga reAfrican Development Bank raregerera Zimbabwe chikwereti chainacho chemadhora mamiriyoni 500,000. Nengo yePolitbureau yeZANU-PF vasikanyiswa ndlovu vanoshaya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndokusiyamina Chris Gande na Mavlas Mhlanganya uye.